zero. Ndopinda zvenharo. Ndozviziva vanokuda vakawanda, vanotaura zvakawanda pamusoro pangu. Asi iwe chingoziva ngeakutanda, uri mbavhu yangu, uri zvese zvangu. Ndiwe wandinoda mudiwa, ndinoda kudiwa womudiwa. Usazondirasisa mudiwa, wakandiramba ndinofa mudiwa. Ndichagara ndakakufenza, vanhu vese vangoziva kuti iwateke. Vavharire panze vese vanokutsoma varadhoo nemakete. Ndichingobva mumasango ndosvika kumba kwenye ndokubvisira mashere. Ngwarira vachauya vachikuudza zvepandaidanana naHele. Ndichagara ndakakufenza, vanhu vese vangoziva kuti iwateke. Vavharire panze vese vanokutsoma varadhoo nemakete. Ndichingobva mumasango ndosvika kumba kwenye ndokubvisira mashere. Ngwarira vachauya vachikuudza zvepandaidanana naHele.
Ndoda vese vazive kuti tiri tese, iwe ndeni tiri chinhu wani chimwe chete. Ndoda kutambisana newe chitekete, vane makuhwa saka siya varekete. Vane mafaira avari kundivhurira, apa kwatakadanana havakusive. Manje handibve pauri ndakanamirira, usanyeperwe iwewe handikusiye. Aha, uri sweet chokolo, amai mwana kurunga tamba mchongoyo. Zvamakanzwa ndizvozvo, wandinaye ndomuda ende atoripo. Munhu wese ane choisi, wangu mukamushora takutotanga noisi. Usazonditorerawo boys, ndiye wandakada nemwoyo wese noisi.
Ndichagara ndakakufenza, vanhu vese vangoziva kuti iwateke. Vavharire panze vese vanokutsoma varadhoo nemakete. Ndichingobva mumasango ndosvika kumba kwenye ndokubvisira mashere. Ngwarira vachauya vachikuudza zvepandaidanana naHele. Ndichagara ndakakufenza, vanhu vese vangoziva kuti iwateke. Vavharire panze vese vanokutsoma varadhoo nemakete. Ndichingobva mumasango ndosvika kumba kwenye ndokubvisira mashere. Ngwarira vachauya vachikuudza zvepandaidanana naHele.